rwendo urwo atingati rwendo rwakaita bodo zvakanaka kuti nyika yeZimbabwe inge ichidyidzana nedzimwe nyika dambudziko ringori chete riripo nderekuti tava nenyika yakawanda chaizvo kubva mazuva amugabe zvichinzi shamwari yedu yepamoyo yeZimbabwe iChina China ndeye chatibatsira mungave mutredi mumabhizinesi nezvimwe zvakaita saizvozvo asi hatina chatakawana chinobatika nyaya dzeupfumi hadzina kugadzirika tikatarisa munguva yamugabe kwakungoramba kune dambudziko saka ndinoona sokuti hongu kudyidzana nenyika dzakaita sana China zvakakosha asi tinofanira kudyidzanawo nenyika dzose pasi rese kana tiri nyika dzese tikutaurawo nenyika dzatinoziva kuti taane nguva tichikakavadzana nadzo saka tinofanira kugadzirisa ukama hwedu nenyika dzose pasi rose kuti zvinhu zvedu zviendeke
tinoonawo Zimbabwe iri kunzi ine zvirongwa zvakati wandei zvaitwa nechina mumwe muenzaniso weparamende yakavakwa migwagwa nezvimwe zvakangosiyana siyana asi muri kuti hamuna chikuru chiri kubatika chinooneka sei muri kudaro
takanguri tanzwa nyaya yemamega deals kubva kumashure tichingonzwa kuti pano paitwa mamega deals nechina paitwa mamega deals nechina asi tikatarisa ikonomi yedu hatina zviri kuoneka zvinotaridza kuti mari idzi dzatiri kuwana pane zvadziri kutibatsira kana kuti mari dzacho dziri kutouya
pane vamwewo vane pfungwa yekuti China ndiyo iri kuwana cheuviri kubva mukudyidzana kwairi kuita nenyika dzemuafrica kusanganisirawo neZimbabwe kuburikidza nezvicherwa nezvimwe zvakadaro imiwo sebato reMDC munoti
chandinoona chinowanzoitika ndechekuti panenge pachitaurwa nyaya dzemamega deals hazvinyatsi kubudiswa pachena nekuti nyaya dzeinvestment nyaya dzezvemabhizimusi trade nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo zvinofanira kunyatsokubudiswa pachena kuzvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinzwisise kuti madeals acho akamira sei chii chatiri kuwana chii chatiri kupa in return.